Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri mutsvetsitatu gumi guru 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange. Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekupinda nekubuda muAmerica reCustoms and Border Protection nemuvhuro rakatora matanho ekurambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange, richiti mangoda aya anocherwa nevanhu vanenge vachibatwa chibharo kana kuti kushandiswa vasingade. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande reTwitter vachishoropodza danho reAmerica iri, vachiramba kuti muZimbabwe mune kumanikidzwa kushanda kwevanhu. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti sangano ravo harina ruzivo nezvekumanikidzwa kushanda kwevanhu kwamarange. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Marange zvinhu zvagara zvinongozikanwa kuti kune matambudziko akawanda ariko kubva pakawanikwa madiamonds kusvika iko zvinezvi. Saka nyika yakaita seAmerica inyikawo ine vanhu vakawanda vanotenga jewelry. Saka iri nyika zvekare ine ndingati chikamu chakati kurei chavanotamba mukimberly process inova ndiyo inoongorora nezvemadiamonds pasi rese. Saka vanenge vaino maonero avo nemafungiro avo nemanzwiri avo pamusoro pezviri kuitika kwamarange. But isusu seCenter for Natural Resource Governance, dambudziko redu hombe kwamarange harisi reforce the labor, idambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu sekuti makorokoza vakabatwa. Nzira yavari kubatwa nayo yacho ndoyatiri kuti isusu haisiri right. Regai kurumisa vanhu nembwa. Kana vatyora mutemo vaendesei kumapurisa vanotongwa. Nenyaya dzetransparency kuti madiamonds acho haasi kubatsira nyika, ari kubatsira maindividuals kwete nyika. But nyika yeAmerica vanenge vainewo mamwe wemasangano vanenge vachishandawo nawo vachiudzwawo zvavanoudzwa navo zvandisingakwanisi kuti nditi vari wrong kana kuti vari right, nekuti tinenge tisiri pese pari kuitika zvinhu kwamarange.
Tichimhotsanangura iyo yavari kuti forced labor kana kumanikidzwa kushanda kwevanhu vanenge vachichera mangoda, mungaitsanangura sei kuti pazvosvika pakunzi kushanda kwaita munhu amanikidzwa kana kuti forced labor?
Forced labor kubata munhu asingadi, asina kupa mvumo, womumanikidza kuti shanda uchere kana tuchitaura forced labor pamusoro pekucherwa kwemadiamonds. Zvadaro womutorera zvinhu zvaachera izvozvo, womubvutira kodzero yake pamusoro pesimba rake nekushanda kwaanenge aita. Ndiyo yatinoti forced labor. Kwamarange sekuziva kwedu isu sineongororo dzedu zvakamboitika, but ndofunga kuna 2009 pakapinda mauto vanhu vakazotanga kunzi dzokai vakamboshanda shanda nemauto. But pane musiyano pakati peforced labor neexploitation yelabor. Exploitation yelabor isusu ndo yatinoona inoitika kwamarange, yekuti vanhu vanogona kuita syndicate nemauto oenda kunochera. Then muto anopiwa kana 50% yezvacherwa izvozvo. Vanga vachichera gurupi rinopiwa 50% zonzi govanai pakati penyu. Iyoyo isusu tinoitora sekuti kusveta simba kana kuti its exploitation yelabor yevashandi. Asi forced labor ndeyekuti munhu unoisirwa pfuti pamusipa kuti shanda uchida usingadi endi deni kana zvaa washanda izvozvo munhu iye anenge akakwisira kuti pamutsipa ndiye anotora zvese zvaunenge washanda.
Danho iro riringaomesera Zimbabwe zvakadii iro ratorwa neAmerica?
Harina kumira mushe, nekuti sekutaura kwandaita America inyika ine simba rakanyanya kunyange muTimberley process. Ndingati inini America mutungamiri panyaya yezvinhu zvakawanda kusanganisa panyaya yerough diamond trades. America ine ma-association ema-business vanogadzira nekutengesa jewelry kana kuti ndarama zvinokosha idzodzo dzakaita sema-diamonds, gold nezvinhu zvakadaro. Vanhu ivavo vane simba rakanyanya rekuti vakaudza hurumende kana kuti vakabvumirana kuti zviwanikwa zviri kubva kunzvimbo yakati zvakasviba hatizvidini nyika yedu. Zvinoinfluenza kunyange necongress mapoliticians ekuAmerica. Pamusoro pezvo vanoinfluenzawo dzimwe nyika kuti musatenge zviwanikwa zviri kubva kunyika yakati kana kuti kunzvimbo yakati. Saka danho iroro ratorwa rinoreva kuti madiamonds ekuZimbabwe achanetsa kutengesa nechikonzero chekuti mari dzinotengeswa dzacho madiamonds dzinopfuura nemuAmerica. Saka vanenge vaakutyora chiga ichocho cheAmerica vanenge vachizosungwa zvikuru sei vemabhizimusi vemuAmerica macho.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kuMauritius naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro muparamende vakashora vanhu vanoita zvekutenga nekutengesa mari pamukoto vachiti varikuita izvi varikuda kuparidza upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende yavo iri kutora matano ekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo pamusoro pemamiro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address pamwe nekuvhura chikamu chechipiri cheparamende yechipfumbamwe, vamunangagwa vati vanoziva kuti vanhu vari kutambudzika kuwana mari izvo zvave kupa nhubu mukana wekutengesa mari nemutengo uri pamusoro-soro.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Vati hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yange ichitarisira uye ine zvirongwa zvakawanda zvairi kuita zvekuvandudza upfumi. Semuenzaniso, vamunangagwa vati hurumende yakaisa parutivi bhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora semari yekutsigira kurimwa kwechibage, soya beans pamwe nedonje. Vatiwo hurumende yakaisa parutivi $51 million yekutenga zvinhu zvekurimisa zvakaita sematractor nezvimwe kubva kukambani yeJohn Deere. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti paramende yakatovandudza mumwe mutemo kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika, havasi kufara nekuti izvi zviri kutora nguva yakareba. Vatiwo kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende kunogarotaurwa naAuditor General hakufanirwi kuramba kuchienderera mberi, vachiti yave nguva yekuita zvinhu zvakajeka uye zviri pamwero. Vatiwo hurumende yavo icharamba ichirwisa nekutsigira masangano ese anorwisa uori munyika. Vamunangagwa vati vanoziva kuti zvinhu zvakaomera vanhu vakawanda munyika, asi vakati zvichatora nguva yakareba kugadzirisa zvinhu uye zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete. Mabhiri anotarisirwa kuzeva neparamende iyi anosanganisira Mines and Minerals Amendment Bill, Cyber Crime and Cyber Security Bill, Prisons and Correctional Services Bill, Medical Aid Societies Bill nemamwe. Vamunangagwa vatiwo mabhiri eZimbabwe Media Commission, Protection of Information pamwe neBroadcasting Services Act Amendment Bill anofanira kupasiswa nechimbi chimbi. Mukuru weSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuona kuti zvaparurwa nhasi zvinobatsira veruzhinji here.
Kana president vaparura saizvozvo maministries anofanira nao kuchigadzira mitemo yacho, right? Yochiuya kuparlament. Saka makomiti eparlament anofanira nao kuramba achidi achisenza nemaministries vachivabvunza kuti zvakataurwa kunzi kuchauya chakati. Nalika kuchauya Mines and Minerals Amendment Bill, kuchauya Public Finance Management Bill. Saka imi ministries zvapati. Right? Saka parliament inofanira kuti kuramba ichitsikirira maministries ichivabvunza kuti zvapapi kuti zviuye kuparlament.
Nengo ye MDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, amai Priscilla Misahera Mbumushonga vati havabvumirani navamunangagwa kuti paramende haisi kufambisa basa nemazvo, vachiti makurukota avo ndiwo asiri kuita basa nemazvo. Gurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vati paramende ichaidzana pese painogonanapo kuona kuti mabhiri anenge audzwa paramende apasiswa. Kunyange hazvo vamunangagwa vataura mabhiri yavanotarisira kuti azewe neparamende haasi mabhiri ese aya anonzwa kana kupasa muparamende. Muchikamu chekutanga cheparamende yechipfumbamwe pakapasiswa mabhiri mapfumbamwe chete, asi ipo paitarisirwa kupasiswa mabhiri makumaviri nemapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kushatirwa nezvakataurwa pamusoro payo nenhumwa yeUnited Nations, asi kuedza kugadzirisa zvinhu kuti ifambidzane nedzimwe nyika ichisimudzira kodzero dzevanhu. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClement Nyaletsosi Voile, avo vakange vatumwa kunoona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, yakadzoka isina mashoko anofadza hurumende yeZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vaudza Studio 7 kuti kupa vanhu kodzero dzavo zviri nyore uye hurumende ndizvo zvainofanirwa kuita, kwete kupopota ichiti yanyeperwa.
Nhume yeUnited Nations yakashanyira Zimbabwe kubva musi wa17 kusvika 27 September yakataridza kushushikana nekukatyamadzwa nenhaudza yainzwa dzevanhu vakash nekushandiswa kwechisimba chakapfuuridza nemapurisa nekushandiswa kwemauto kudzinga vanenge vachitaridzira zviri parunyararo. Ikaonawo kuti mitemo iri kuda kugadzwa neZimbabwe panyaya dzezverunyararo kana kutaridzira kwevanhu haisi mitemo inoringana nekodzero dzevanhu dzakatarwa mumagwaro epasi rose eUnited Nations. Ikakurudzira hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa kuti itore matanho anotaridza kuremekedza mvumo nekodzero yevanhu yekuti vaite magungano murunyararo, zvakarewo anotaridza kuti mauto haasi iwo anofanira kunge achiita basa remapurisa. Uyezve nhume yeUnited Nations yakakurudzira Zimbabwe kuti zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nemuslande commission ngazvizadziswe, zvekuti kana paine vane mhosva kumauto nekumapurisa vanofanira kuti vasungwe vamiswa mberi pematare edzimhosva. Zvese izvozvo zvakakosha kuti mhomho ruzhinji rweZimbabwe rugone kugamuchira kuti hurumende yasanduka yava nemamwe maitiro asiyana neakare.
Pari zvino chii chamuri kuona chinofanira kugadziriswa kana kuitwa?
Pari zvino tinoona kuti pane zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe, kusanganisira mitemo inofanira kuti ivandudzwe nemitemo mitsva iri kunzi ichauya, iri kutoonekwa kunzi haina kutokwana panyaya dzezvekodzero. Saka pane matambudziko makuru anofanira kuti agadziriswe nehurumende yeZimbabwe. Tinovimba kuti vamunangagwa vachagamuchira mashoko abva kunhume yeUnited Nations nerunziro yavari kupiwa yekuti zviripo zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa pachiri nebasa. Mashoko ega haakwani kuti agadzirise nekutaridza kuti pava nemutsauko mukati meZimbabwe unoita kuti vemapato anopikisa, vemasangano akazvimiririra vakwanise kushanda, vemasangano vashandi vezCTU vashandi vana chiremba vakwanise kutaridzira pachena murunyararo vachitsutsumwa kana kuchema kuhurumende vasingadziviswi nemauto nemapurisa.
Vadewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Chombo tarisa ziruma pepa nao anasi. Mungu News Day mune nyaya nezve kusungwa kwemukuru weZimbabwe Manpower Development Fund ZIMDEF vaLeonard Rwambiwa avo vakatongerwa mwedzi mitatu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokubata-bata pasina kubvumirana umwe mukadzi wavaishanda naye. MuNews Day nekare mune nyaya inoti vaimbova vashandi veZisco Steel vari kuda kuona gurukota rezvemari mushure mekupiwa mari dzavo dzekumiswa basa dziri mumaRTGS. Ichinzi RTGS rimwe chete rine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica rimwe chete. MuHerald hurumende yeZimbabwe inoshora zvaitwa nehurumende yeAmerica iyo yarambidza kutengeswa muAmerica kwemangoda anocherwa kwamarange. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi magadi Studio 7 indotwa Darlington ureva ndripa Debena konyaya yechitunha yakafamba sei asimbonazonzwisisa kauti chii chakanazoitika nezvechitunha. Chingotiudzaiwo tinzwe kuti kana pane varinazoziva zvakaitika gozi hatina kana kumboona kana picture zvayo zvinomboita zvimwe zvekuti zvinobuda mapicture zvichi hatina kana chatakaona. Akavigwa usiku here mudhara kana kuti chii chakanatsoitika chaizvo asi kumbozviziva izvi wao munhu anovigwa asipo inatsanamboona munhu akagwa ari right here basa ndiri kufamba chinotaura kuti they say mishona kudira jecha musadza is to take sand and put in the food haana kukwana mudhara.
Ndinotaurawo ndiri pano ndinoitwawo Sibanda ndichitaura ndiri kuno Cape Town. Ndinoti nyaya iri kutaurwa navamunangagwa apo vari mupalamendi hazizi zvinhu zvinoraramisa nyika hazi mashoko anokwanisa kuvaka nyika yedu ende vanhu vanenzara kumba uku sei vataura vachidaro. Ngavarege kutaura mashoko akadaro vamunangagwa nekuti vamunangagwa havana chavari kupa munyika inzara yega yega inzara iyi yavanotaura mashoko avo haana kana kana pfungwa.
Vamunangagwa vangarevezawo kuti vari kushora vanhu vanoita zvemari munyika vane makore nenguva yakawanda vachisiya zvichiitika havachakwanise kuwana punduso nekumisa kwavaita asi kwakutoomesera nyika. Nyika yakutoomesera nekuti vanhu vakawanda vari kumamisha vairarama neecocash. Saka zvakureva kuti izvezvizvi nyika inonenge yatine dambudziko rimwe. It's a problem solving with another problem creating. So kuti idambudziko hombe.
Ivoi vanhu veStudio 7 ndoda kumbotaura kune mukomana anonzi Edipfeu. Edipfeu atinetsa teongo uri mumwe wabva pachigaro urege kuzva mari yedu hatichagoni kudzoka kuZimbabwe nenhau yako iwe Edipfeu wanetsa chamwari washungurudza kana ukatotera ako ubhuru wako mugabe une kwatotibatsira chii zvisingaiti chaizvo.
Radio Studio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pavakuru vedu vatungamiriri venyika ava ndiri kuno South Africa. Ndiri kukumbira kuti vanombonyatsokufunga here pamusoro pevana veZimbabwe kana kuti ivo vanongoti asadivirawo nemukadzi wavo iye wacho kuti vanongochengetana chete vana veZimbabwe vachitambura. Dari munhu anofunga anofungwa 5 dzakapiwa naMwari dzisiri dzaSatani haaite zvaari kuita ED uyu. ED ngaasiyane nezvaari kuita ati titiro ma serious akunotaura nhau dzekuti anzo vanhu vari kutengesa mare zviri pamutemo achitadza kuona kuti nyika iri kukwira mitengo zuva nezuva kana ari munhu ane fungwa 5 chaidzo dzakasikwa akaberekwa namai nababa wake vanonzi vamunangagwa iwo kwete zvokunzi EDP iye ED uyu danga rumwe chekuti aite hero kungofuma kuti chigaro akomana ndakundikana anogona kutungamirira utungamirira nyangwe ari wekuzano nyangwe kuMDC nyangwe asati aita bato akotanga kubata rake zuva ranhatu kungopa atonge nyika kwete zvaEDP wakundikana ava vaidzi ava ngavasarire zvauri kutiitira umunobatsira maMP mari yokuti hanzizvo waramwa kubuda zvaari kutaura uri kutaura zvine musoro reva zvokuponda vanhu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitipa vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetwa kwevapoteri rinoyambira kuti zviuru nezviuru zvevanhu vanotsvaka upoteri vakachengetwa pazviwi zvitatu zvekuGreece vanofanirwa kubviswapo nekukurumidza nekuti uwandu hwevanhu hwanyanya sezvo vanotsvaka upoteri vachiramba vachiuyiswapo. Nzvimbo nhatu idzi dzine vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu. China nezuro chipiri yakapemberera kusvitsa makore makumi manomwe kubva zvatangidza kutonga vaMao Zedong nebato ravo rechikomunist. Masoja akafora uku mauto achiratidza zvombo zvavo. Vachitaura kuvanhu, mutungamiriri wenyika vaXi Jinping vakati hakuna mauto anogona kudengenyedza pakavakwa nyika yeChina kana kumisa kubudirira kuri kuitwa nevanhu veChina. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi Messi Muchene anoti zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo yakasimba yokurwisa kutengeswa kwemimhanzi yevaimbi zvisiri pamutemo kana kuti piracy iyo iri kuuraya raramo yevaimbi vemunyika. Muchene ari kushanya muAmerica umo akauya kumisangano yemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana. Anoti akasvikira kuNew York pari zvino ari muWashington DC asati aenda kuPennsylvania nekuTexas. Ngatinzwei hurukuro yaakaita naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7.
Ini ndafambira basa ramwari takauya kuzoshumira nekuimba ndiri muno muWashington DC.
Pane zvitsva here zvamuri kupakurira vanokuteedzerai panyaya idzodzi dzekuimba?
Ya, zviripo zvandiri kugadzira zvekuti kupera kwegore rinori zvinenge zvabuda tinenge tapa vanhu.
Manga muri muno kwenguva yakareba sei?
Iko zvino ndaane masvondo matatu ndiri muno muUSA asi muno muWashington DC ndirimo kwemazuva anokwana kuita mana.
Zvii zvamungati madzidza iko kuno zvamuchanopa kurova vamwe kuZimbabwe?
Zvandadzidza kunoku zvakati wandei. Kuno basa ramwari rinofamba ukazvipira ukazviita nemazvo. Aiwa, shoko ramwari rinofamba uye basa redu kuno rinofamba zvakanaka chaizvo.
Matambudziko api yamungati muri kutarisana navo sevaimbi nyanya vanoimba dzimbo dzekwamwari muri munyika?
Matambudziko andingati atiri kusangana nawo ndeyekuti vazhinji vanoona sekunge vaimbi kana tikati taku vakatidaidza isusu ndoo kurarama kwedu. Saka vazhinji vanozvitora kunge taakutengesa shoko ramwari izvo zvisiri izvo maitiro azvo. Saka kazhinji vazhinji vanotitambira nenzira isiriyo mofunga kuti chabuda muMwari takuda kuita zvemari asi nyango iro Bhaibheri roshoko raMwari chairo rinotaura kuti chipo chako ndochichakupa chekudya. Saka zvimwe zvatiri kusangana nazvo ndezvekuti zvatiri kugadzira nzimbo dzatiri kugadzira zvatiri kurekoda tiri kuzodziona dzamumastreets. Saka kuti tizowana chouviri pazviri zvinhu zvekuti zviri kutiremera. Saka ipapo tine kuremerwa kwakanyanyisa sevaimbi vedzimbo dzechitendero. Pane zvamungada here kuti hurumende igadzirise panyaya iyoyo yepiracy nezvimwe zvakadaro? Dai vakwanisa kuisawo mutemo unokwanisa kumiririrawo isusu sevaimbi kuti nziyo dzedu patinenge tadzitsikisa padzinongowanikwa chete ndepanofanira kunge pakatenderwa kuti dzinowanikwa dziri ipapo, kwete kuti dziwanikwe dzingoti munhu wese wese neasina kana license rekutengesa mumhanzi anongowanikwa achitengesa, kuitira kutiwo sevana zvinotipawo manyawi kana tichiwanawo zviri kubuda mukati medikita redu. Saka vakatisirawo mutemo wakanyatsosimba wokuti vanobatwa nemhosva iyoyoyo vanonyatsopiwa mutongo unotigutsawo unoita kuti vasazodzokera zvakare munzira vachitengesa nziyo dzedu. Zvingatibatsire zvizhinji.
Chimbotitsirei ukamumbotitsiraka akapela?
Chaimba kanonzi tichasanganiswa. Tichasanganiswa nashe Jesu. Tichasanganiswa nashe Jesu. Gwayana rake Mwari, Gwayana rake Mwari. Tichafamba pamatombo egoride. Tichafamba pamatombo egoride. Ne Gwayana rake Mwari, ne Gwayana rake Mwari.
Mombotipawo nhoroondo yekuti makatanga sei zvekuimba izvi? Zvakanga zviri muropa here makatanga sei?
Zvekuimba ndakatanga ndakangoberekwa mumhuri yanga iri mhuri yevaimbi kubva kuna sekuru mbuya vangu. Ini ndakaberekerwa muimba yevanhu vaingonamata. Imba yedu yese vana tete, baba vangu, mai vangu, vanin'ina, hanzvadzi yangu vazhinji vanoziva kuda kwache mutsvene ndiye ega hanzvadzi yangu andinai because takazvara tiri 5 vasikana 4 nemukomana 1. Pandakatanga ndingati pakutanga zviri professional ndakatanga 2002 ndopa ndakatanga kuburitsa album rangu rekutanga rainzi ngati mukudzei ndichingotiwo kutanga kuti dangotryawo kuti zvinobuda here, asi nenyasha dzaMwari rakatamukurumbira wakanyanyisa. Saka kubva ipapo kusvika nhasi ndingona Mwari vachiita zvinhu zvihombe.
Uyo anga ari muimbi Mesi Mutsvene achitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye. Tarisa zvanga zviri munhau. America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange. Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations, kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvechimwe chirongwa chenhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC ndokusiyerai muna Chris Gande munaudze isindebele.